Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu ndira 25/2019. Makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti vatori venhau vane basa rekubatanidza vanhu pamwe nokutanga nhaurirano dzinoendesa nyika mberi. Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende inofanirwa kumisa kushungurudza vanhu kuri kunzi kuri kuitwa nemasoja achiti zviri kuitika hazvina kusiyana nezvaitika panguva yegukura hundi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvoratidzira muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Council of Churches ZCC rinoti vatori venhau vane basa rekubatanidza vanhu pamwe nekutanga nhaurirano dzinoendesa nyika mberi richiti pari zvino handizvo zviri kuitika sezvo vamwe vavo vari kutora mativi emapato ari kukakavadzana munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzeZimbabwe National Editors Forum muHarare, munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mutata, vati vapepeti nevatori venhau pamwe nevedzisvondo vanofanira kufambisa mashoko anovaka nyika. Reverend Mutata vati apo zviri pachena kuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kutaurirana nekushanda pamwe chete kuti nyika ibudirire. Pane vamwe vasiri kuda izvi, uye pane vamwe vatori venhau vave kupembedza vanhu ava.
Tanga nechokuti nhau dzatiri kuwana dzinotyisa, nokuti unowana kuti dzimwe dzachona dzakazara nhema, dzimwe dzachona dzinenge dzakaexaggerata, dzakapfuuridza, dzimwe dzachona dzinenge dzakaviga dzimwe nyaya. Ndiyo nhamo yataita isu vasevanhu tinotarisira kuti information yedu tinowana kuvatapi venhau. Nhamo yataita ndeyekuti vatapi venhau vazhinji vapinda mumaonero ematongegwe enyika, zvokuti ivo chinangwa chavo chokuti vape vanhu information yakakwana hachaiwana.
Vatitariro yavo ndeyekuti vatori venhau nevapepeti vadzo vachaita basa ravo nemazvo apo vanhu munyika vari kuedza kutaurirana nekugadzirisa matambudziko ari munyika.
Shungu dzedu ndedzokudai vatapi venhau vaita rediscover their mandate, yokuti chavo ndechokupa vanhu information, vanhu vodecida kuti vanodii neinformation iyo. Information inenge yaitwa researched, information is objective. Ndozva tinongoshuvira kuti vatiuyisire, nokuti kuti tivake nyika tichienda kumberi tinotsvaka vatapi venhau vanenge vachipa vanhu information yezvokwadi kuti vanagogona kuita madecisions zvakanaka.
Mupepeti webepanhau re The Observer vaBarnabas Tonjana vati vanotambira maonero eZimbabwe Council of Churches, uye vane matanho avari kutora kuti nhengo dzisangano ravo dziite basa sezvinotarisirwa neveruzhinji.
Mashandiro atinoita isu sevapepeti venhau hasati asvika pakashatisisa tichitarisa panguva yekuRwanda nezvaiita vapepeti venhau nemama radio stations neyakadaro. So isusu tinokwanisa kunge tichi tadza pamwe tichigona pamwe asati tati tasvika pa level iyo yekuti tikukuchidzira kana kusimudzira kusawirana munyika.
Mukuru we media center va Ernest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvingave zvinosuwisa chose kana paine vatori venhau vanonyora nhau dzinoparadzanisa vanhu munyika. Vamudzengi vati pane zvikonzero zvakawanda zvinotadzisa vatori venhau kuita basa ravo nemazvo.
Katara muchaona kuti vamwe vatapi nevapepeti havasi kupiwa mibhadharo yakagadzikana. Saka kuti vararamevo zuva nezuva vanogona kuguma vapinda muhombodo dzeve mabhizimisi nevezvematonge gwenyika. Asi pane kumwevo zvimwevo zvinonzwa nokukara.
Reverend Mutata vati mwedzi unouya varonga musangano uchapindwa nevemapato ese zvematongerwo enyika, vedzisvondo nemasangano akazvimirira. Uchaziya kuti nhaurirano dzekuti vanhu vabatane nekushanda pamwe dzingaitwe negwara ripi.
Vakamirira madzishe vanenge varipo, vakamirira macivil society vanenge varipo, vakamirira macaptains eindustry vemabhizinesi vanenge varipo, nevatungamiri vemakereke vanenge varipo. Saka tinenge tine unenge uri musangano mukuru wakanangana nenyaya yekuti titi vatungamiri vose ngatitarise kumberi negwara rimwe chete.
Vamutata vati kunyange hazvo sangano ravo riri kukurudzira nhaurirano idzi, pamutemo havana mvumo yekutungamira nhaurirano idzi, uye vanoona sokuti Commission ye National Peace and Reconciliation Commission ndiyo yakakodzera kutungamira nhaurirano idzi. Vati zviri pachena kuti vanhu vanoda nhaurirano nekushanda pamwe chete kuitira kuti nyika ifambire mberi. Zimbabwe Council of Churches yakamboedza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vataurirane, asi izvi hazvina kushanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende inofanirwa kumisa kushungurudza vanhu kuri kunze kuri kuitwa nemasoja, achiti zviri kuitika hazvina kusiyana nezvaiitika panguva yegukura hundi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muBulawayo nhasi, mutauriri wemubatanidzwa weMatabeleland Collective amai Jenny Williams vati mubatanidzwa wavo unoshora zvikuru zviri kuitika. Mukuru weAbacook Trust rinove nhengo yemubatanidzwa uyu vaDumisani Ngomo vaudza Studio 7 kuti masangano avo ane umbowo hwekuti kushungurudzwa nekurohwa kwevanhu nemasoja kuchiri kuenderera mberi. Vakati zviri kuitika izvi hazvina kusiyana nezvaiitika panguva yegukura hundi.
Nyaya yekurohwa kwevanhu is very painful to us vanhu vemuBulawayo, because remind my citizens about my pains, kurwadzika kwegukura hundi, because people are beaten in the same way. Tine problem about this whole thing ye trauma, nokuti vanhu vakawanda vakarohwa nemapurisa nemasoja vari maprisons.
Vangomo vati vataura negurukota redunhu reBulawayo amai Judith Mube kusafara kwavo nezviri kuitika, vachitiwo vane urongwa hwekutaura nemamwe makurukota pamwe nemapazi akasiyana siyana ehurumende. Vati chimwe chezvinhu zvinofanirwa kuitwa nehurumende nechimbi chimbi kutora danho rekuti masoja ose abve muvanhu adzokere mumabharaki. Vakatiwo nyaya dzose dzekuti vari kurova vanhu dzinofanirwa kuferefetwa. Mukuru weChristian Legal Society vaGerald Mativa vati vanhu vakawanda vari kushungurudzwa kurohwa kana kusungwa. Vati vazhinji vari kusungwa vanhu vanotambura vasingakwanisi kuwana mari yekuti vamirirwe nemagweta. Vatiwo pane vamwe vevanhu ava vari kurambidzwa kuti vaone magweta, uye sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano kuti ribatsire vanhu ava.
Tiri kumirira kodzero zevanhu tichishandisa mitemo kuti timire vanhu kumakoti. Tiri kushanda nemagweta yakawanda. Tukumbira kuti mapurisa investigate before arresting or musina kusunga vanhu, like what is happening now. Kodzero revanhu must be respected.
Mumashoko avakaburitsa nemusi wechitatu, mutauriri wemapurisa Commissioner Charity Charamba vakati pane vanhu vanosvika chiuru nezana vakasungwa munyika mose zvichitevera mirishonga yakaitika pashutdown, uye vakawanda vevanhu ava vanopfuura mazana mana nemakumi mana ndeve muBulawayo. Kunyange hazvo vechiuto vari kuramba nyaya yekuti masoja ari kurova vanhu, pane vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana muBulawayo vari kuti vari kuramba vachishungurudzwa nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraisha.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana nhasi muWashington, umo zviri kuratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC. Mutori wedu wenhau Evans Ninga ari kuona zviri kuitika. Evans, ungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei?
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipanga mazano munyaya dzesarudzo chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaRoger Stone vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva dzine chitsama zvichitevera kuferefetwa kwekupindira kweRussia musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. VaStone vasungwa nhasi muFlorida vachipomerwa mhosva shanu dzekunyepa uye dzekuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya iyi. Chikumbiro chemurongi wemisangano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya chekuti vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba chanzi chichanzwikwa nechipiri svondo rinouya.
So far zvanga zvawiriranwa nemhuri yekuamutukudzi zvichitevedza kunyanya zvido zvavamutukudzi zvanga zviri zvokuti izvo vaende kunoradzikwa kumusha kwavo kumadziva. Zvichiitika izvo musi wesvondo. Nguva dzanga dzakatarwa pari zvino dzanga dziri 2 pm kuri ikoko kumadziva pamusha pavo pamutukudzi.
Pane zvavakasiya vataurawo here ivo maererano nokuchengetwa kwavo?
Manzwisisiro andiita ndekuti kunyanya-nyanya ivo vaida kunge vachiradzikwa kumusha kwavo kuno andiko kwano kwa kwaigara vachi imba even mu nzio dzavo kuti ndafunga dande kudzoka dande vanga vane chido chaizvo ne nzvimbo yavakazvarirwa.
Mhuri yakamira sei pakupiwa kwavo hugamba?
Mhuri inokufara kukuru nechiremekedzo chapiwa vamutukudzi chinova ndicho chekutanga munhoroondo yeZimbabwe kuti muimbi anga achipiwa ruremekedzo runova rurirwo rukuru kuru rwemuno munyika. Zvinhu zviri kuvafadza zvachose uye zvinhu zviri kufadzawo vanhu vazhinji. Vanhu vazhinji ndo zvavainge vachishuvira.
Asi hazvina kuuya here nemashoko okuti vanoradzikwa paHeroes Acre?
Mutungamiri wedu wenyika Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa vanga vari kumba kwava mutukudzi nezuro. Asi muchitauro chavo vakakomekedza kuti mhuri yanga iya yakasununguka kuti inge ichisarudza kuti vamutukudzi vanovigwa kupi uye kuti mabasa racho rinofambiswa sei. Kunyange zvazvo hurumende yanga yapindira nekuvimbisa kuti ichange ichibatsira.
Munoona here sekuti kupiwa kwavo hugamba pane zvazvingakanganisa pazvirongwa zvokuchengetwa kwavo sezvinodiwa nemhuri?
Handione kuti izvo pane changa chichakanganisa, asi semaonero angu ndanga ndichifunga kuti pane kusangana kunotyika pakutaurirana kwekuti izvo hongu vagadzikwa segamba, asi mhuri inenge ichikwanisawo kuti isarudze kuti izvo zvavagadzikwa kudaro rubatsiro rwavo kuda nderwupi uye vamutukudzi vanga vige kupi vachishanda vachidyidzana nehurumende nevanhu vanenge vakamirira hurumende.
Avo vanga vari mutauriri wevaivona nezvemashandiro aOliver Mutukudzi vaMarcus Gora vachitaura vari parunhare kuHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana nhasi muWashington, umo zviri kuratidzira pamuzidha weZimbabwe uri muWashington DC. Mutori wedu wenhau Evans Zininga ari kuona zviri kuitika. Evans, ungatiudza kuti zvinhu zvakamira papi?
Tanonoka iko zvino vanhu veZimbabwe vari muno vaungana chirongwa chavo chekuratidzira vabuda vanogona kusvika kumakumi mana kana kumakumi mashanu vari pano vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Iko zvino vari kutaura vachipa nhoroondo sedzavakasangana nadzo maererano nechimiro chiri kuZimbabwe zvinobata hama dzavo neshamwari dzavo mukurarama kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Vanhu vaungana ava vabva kumatunhu api?
Matunhu mazhinji auya. Vanhu ndaona vamwe vabva kuNew York upstate, vamwe vabva kuChicago kuIllinois, kune vamwe vabva kuCanada vauya kuzobatana nevari muno. Vamwe vazhinji ndo vabva muVirginia nemuMaryland dziri pedyo neWashington DC.
Evans, chinangwa chekuratidzira uku ndechei?
Vari kumira vachiti zvakaitika kumusha nezviri kuramba zvichiitika nekuratidzira kuri kuita vagere kuZimbabwe vari kumira vachitsigirana nehama dzavo neshamwari nekuti vari kuti ivo zviri kubata hama dzavo kumusha zvinovabatawo naivo vari kuno. Saka vari kumira vachitaridza kuti vari pamwe chete nehama dzavo dziri kumusha dzavari kuti dziri kumbunyikidzwa nekurohwa nemasoja nemapurisa uye kubatwa chibharo uye kutyorerwa kodzero dzavo mukurarama kwavari kuita.
Ko, vanhu ava vasvitsa here gwaro renyunyuto kumiriri weZimbabwe muAmerica?
Gwaro iri neniwo ndariona, ndatopiwawo pepa racho, ndinaro kuti tigoriratidzwa vamwe, asi urombo hwavaita ndehwekuti muzinda weZimbabwe pano wakakiwa magedhi nemadhoo vakavhara, hapana vanhu varipo. Kana nesuwo tatomboedzawo kutsvaga kuti vari kupi titaurewo navo, asi vatizivisa kuti nechimiro chiri kumusha cherufu rwavamutukudzi nekuti vaitwa gamba renyika, nhasi vatora zororo rekuti vacherechedze urongwa ihwohwo. Saka pamuzinda hapana aripo kana mumwe chete weembasi yeZimbabwe ari pano.
Ndezvipi zvimwe zvaungatiudze kuti vateereri vazive?
ndingangode kuti vanhu vazive kuti chirongwa chiri kuitwa pano, vanhu vari kutaura vese vari kuti hatinei nezvemapato ezvematongerwo enyika. Taona vamwe vauya pano vachiti vanotsigirana nemapato akasiyana-siyana, asi vati vaungana vachibatana sezvizvarwa zvezvisati zviri kuno kunyika dzekuno kuAmerica kuti vamire nevamwe vavo nehama neshamwari dziri kumusha pakuchemera kuti zvinhu zvinake kumusha.
Tinotenda Evans. Evans Zininga, mutori wenhau weStudio 7, achitaura ari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu nhasi akurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itange kuongorora nyaya dzemauto nemapurisa ayo anonzi ari kuuraya vanhu kuvaita kafiramberi. Kubata madzimai chibharo, Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International nhasi raburitsa mashoko kuvatori venhau richikurudzira hurumende kuti itange kuferefeta nechimbi-chimbi nyaya dzemauto nemapurisa ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu mushure mekuratidzira kwakatanga munyika nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica, vaDeprose Muchena, vanoti kana vana vadiki vamwe vane makore gumi nerimwe vari kushungurudzwawo nemauto nemapurisa aya. Vatiwo vanhu gumi nevaviri vakafa mukuratidzira uku uye vanodarika mazana manomwe vakasungwa. Vachitaura neStudio 7, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, vanoti kana paine mauto ari kutyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa.
Tizi tinozikanwa sevanhu vanokoshesa upenyu, ende tiri kuda kuti dai situesheni yadzoka pakuti vanhu vati hatidi violence, tinoda kuti masoja nemapurisa basa ravo nderekuchengetedza peace munyika, ende zvatotarisira kuona. Kana kune vamwe vari kuona masoja achiita izvozvo, uyai mutitaurire.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza nepfenyuro yeAFP kuti mapurisa haasati apirwa nyaya dzevanhu vanonzi vakabatwa chibharo ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vanoti kune nzvimbo dzine chitsama dzakabatwa madzimai chibharo.
Hongu takanzwa nyaya idzodzo munzvimbo dzinosanganisira kuchitsunga nekuhopley, asi tinoda kuti chikurukuru ndechekuti hurumende inofanira kuchikurumidza kupinda mazviri iongorore kuti ko chii chiri kumboitika, nekuti kana vanhu vachinge vachipomera mhosva dzakadai kumauto dzekubatwa kwavanhu chibharo zvinotyisa. Imhosva pasi rose dzakakurisisa nyaya dzekubatwa kwavanhu chibharo.
Nhengo yeEuropean Parliament vaGeoffrey Van Orden vati EU inofanira kutemera vamwe vakuru muhurumende zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Vati vasungwa vose vanofanira kusunungurwa munyika motanga nhaurirano. Gurukota muhurumende yeBritain amai Harriet Baldwin, avo vari pamakurukota ekutanga eBritain akaenda kuZimbabwe pakagadzwa mutungamiri wenyika vaMnangagwa, vakurudzira vaMnangagwa kuti vasunge mauto ari kutyora kodzero dzevanhu. Vati mwoyo wavo wakarwadza zvikuru apo nepfenyuro yeITV yakaburitsa mavhidhiyo emadzimai ainge abatwa chibharo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu muNamibia pasi peNamibian Civil Society Organization anyorerawo tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika iyi vaHage Hengob, vanova sachigaro weSADC, kuti vaedzewo kumisa mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Chikumbiro chemurongi wenyisangano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya chekuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba chanzi chichanzwika nechipiri svondo rinouya. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vaJoseph Mafusire vati dare richanza chikumbiro chavachibaya musi wechipiri svondo rinouya. Dare rati rapa zuva iri kuita kuti gweta ravachibaya original chidawanyika vawane nguva yakakwana yekugadzira magwaro ekuchitsa kudare repamusoro. Vachibaya vakasungwa mugwero svondo rapfuura vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Vachidawanyika vaudza Studio 7 parunhare kuti chikumbiro chavo chambosendekwa parutivi kusvika musi wa29 ndira dare richimira kuti vagadzirise mapepa avo. Ukuo chikumbiro chapastor Evan Mawarire chekuti vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso chichazonzwikwawo mudare repamusoro muHarare musi wechipiri svondo rinouya. Magweta ari kumirira vanhu vakasungwa mushure memhirizhonga yaitika munyika svondo rapera vanoti vanhu vavari kumirira vari kunyimwa mukana wekubvisa zvechibatiso izvo zviri kuita kuti nyaya idzi dzisvitswe kumatare epamusoro. Nezuro mapurisa nevasori vanonzi vakashanyira mahofisi emasangano ecommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD, Masvingo United Resident and Ratepayers Alliance kana kuti MURA pamwe nenango. Vashandi vemasangano aya vanoti vakashungurudzwa nemapurisa aya. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCOTRAD vaziva naye muzorodzi vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vasori nematikitivha vakauya kuofisi kwedu vachida kuwana tsamba dzakasiyana-siyana dzavaiti vanoda kunyanya dzekushanda kwatinoita muno muprovinci. Vaida membership yedu vakapinda muofisi vakakwanisa iwo kunge vachitsvaga mamwe madhokumendi akasiyana-siyana avaifungidzira kuti vanoda awo anova takati vanokwanisa kumapiwa nebhodhi redu. Zvisinei vakaramba vachiindirira mberi vaida kuzama kusecha nokuvhenda kuti vaone kuti vangawana chii chavangawana pamapepa edu. Asi isu tava kukira upenyu hwedu, tava kukira upenyu hwevashandi, tava kukira upenyu hwevanhu vanoshandira macivic society organizations mumasvingo. Nokuda kwekuti vasori ava vari kuramba vachiteerera kumahofisi. Izvi hazvina kupera mushure mekunge vambotisunga, vari kuramba vachiteverera futi kumahofisi kwedu. Saka tava kukira upenyu hwedu.
Sazvigaro wemura vaThomas Mbetu vati vashandi vesangano ravo vakapindwa nekusvika kukuru apo vakashanyirwa nemapurisa.
Zvasangana kane chiitiko chakaitika chitoona sokutoti kuda ndo mimwe mbiro dzacho dzokutanga kuchiona maorganization ari kumasvingo kuti ari kuitei. Isu semura tarohwa nehana zvisingambobetseri kuti isusa hatinei nezvestairway yakaitika. Tinotoitawo zvemaresidensi edu asi tino.
Masangano aya anoti vane mapepa emvumo akakwana kubva kuhurumende yekuti vaite mabasa avo. Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Charity Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure naamai chiri ticharamba avo vatisina kukwanisa kubata. Zvichakadaro sangano rinomirira vagari kwagutu reGutu United Resident Ratepayers Association kana kuti GURA rakaendesa sazvigaro wechidiki mubato reZANPF vaota manjonjo kumatare edzimosa vachivapomera mhosva yekuvatorera midziyo yavo kusanganisira chikwangwani chesangano ravo chine zita ravo vachivati vaivharisa zvitoro paratidzo resvondo rapfuura. Sazvigaro weGura Valoid Mfudze vati vakaendesa vamujonjo kudare kuti vadzose zvinhu zvavo.
Vakaitika ndezvekuti taiva tiri pamhemberero yakanga yarongwa nekanzuro yekupemberera kutengwa kwemota yemarara. Mukomana uyu anonzi Walter Manjonjo anova ZANUPF youth chairman akatora bhana redu achiti iye isu semacivic society organizations takanga tiri nhengo dzevamwe vakaparticipata pastairway ichangobva mukudarika iyi. Saka waita akusa kuti ndimi uri kukonzeresa kuvharwa kwemashopu ndokubva atora bhana redu nemwe material yedu. Saka takabva taisa mapepa edu kumatare edzimhosva tikatopiwa zuva rotisangane kukoti musi wa31 January. Mhosva yandeye kutora material yedu yatinoshandisa patinoita mapurogiramu edu akatora mabhana akatora masupporting structures emabhana edu.
Gweta reGura vaColeni Maboke vati vanotarisa kuti dare richatonga nyaya iyi zvakanaka veGura vadzoserwa zvinhu zvavo. Studio 7 yana kukwanisa kunzwa divi ravamamanjonjo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti vatori venhau vane basa rekubatanidza vanhu pamwe nokutanga nhaurirano dzinoendesa nyika mberi. Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende inofanira kumisa kushungurudza vanhu kuri kunzi kuri kuitwa nemasoja, achiti zviri kuitwa hazvina kusiyana nezvaitika panguva yekukura hundi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvoratidzira muWashington DC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VO.